manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechishanu Gumiguri 4, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel To ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoizvo muchirongwa chedu chanhasi.
Nama tatina zebo kukozino Faka batana Tichi uirama Tichi kurukura Tila zana za pari pene za kamati Tino shika Tese Parasi kati chumu mirira Aya wate matae Toku mirira Tifamu
Mutunga miri wenyika va Emerson Munangagwa vanoti vanhu vose vanofanirwa kutaurirana pamwe nekusavengana kuitira kuti munyika mubudirire.
Isu muoneri wedu ndo kuti nyika kuti ibude munyanga dzamushore muutapwa mairi mumachakwi enhamo airi umuchamuta vanhava chaonekwa nemunhu wese panotongoda chete kubuda pachena kuti ngatipana nemazano ndo zvatokutaura kuna Munangagwa.
Mutungamiri weMDC Vanessa Njamisa vanoti vanogara vakataura pamusoro pekuti munyika muve nenhaurirano kuitira kuti zviri kunetsa munyika zvigadziriswe. Hurumende yeBotswana yoronga kudzosera zvizvarwa zveZimbabwe zviri muupoteri munyika iyi zviri pamutero. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno Studio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanoti vanhu vose vanofanirwa kutaurirana, kuwirirana, kushanda pamwe chete uye kusavengana kuitira kuti nyika ibudirire. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
VaMunangagwa vati zvakakosha kuti vanhu vabatane nekusavengana kuitira kuti pave nebudiriro yekusvika pazvishuo zvakanaka zvinotarisirwa senyika. VaMunangagwa vati vanhu vakabatana munyika, Zimbabwe inogona kukunda uye kubuda mumatambudziko ayakatarisana nawo.
Nhamo dzatinadzoko zvino takabatana tichiwirirana tichikurukura tina dzano zvakaita nezvakanaka tinosvika tese parasi kati chimumirira aya wade matae tokumirira tifambe ndinoyeuka tichi vadiki.
VaMunangagwa vati vanhu havafanirwe kuvengana sezvo vari vanhu vamwe chete vemuZimbabwe.
This journey we are traveling is a torturous journey. Inoita mukwidza namatero nekutsvedza asi tinofanira kusvika kwatinoenda. Tichayambuka Jorodhani toendera kunosvika kwatakatara kuti tisvike. Hapana anotisvitsa ikoko kunze kwedu toga. Saka chii chichidikanwa? Tochere chikomba toturamate kuti handisumbirwi kuvenga umwe wokwangu muZimbabwe. Must preach peace, peace, peace. We must preach love, love, love. We must preach unity, unity, unity. Tikagona izvozvo rwendo rwedu roreruka kwatiri kuenda.
VaMunangagwa vatiwo muchirongwa chekuzvitonga kwematunhu makanzuro akapuwa mari nehurumende nekudaro anofanirwa kupa vagari mvura yakachena pamwe nekutakura marara mudzimba.
Tine imwe ndima inotaura kuti kuve nedevolution kubvira kumasimba okutonga asangogara kumusoro kweHarare mamwe taburitse amuve kuno kumakanzuro tipe mari kuma urban councils nemarevisi councils takatounza mari takuti dambirao rimwe rishandiswe kuti nzvimbo dzicheme matunhu matinogara.
Meya weguta rechinhoi vebato reMDC inotungamirwa navanelson Chamisa vadik Mukumbi vati vakapiwa mari inosvika mazana masere zviuru zvemadhora iyo vakatotanga kushandisa kupa vagari mvura yakachena kuchera zvibhorani pamwe nekutakurwa kwemabhini.
So far takuwa mari inosvika 800,000. Ende mari iyoyo imwe yacho takanotenga pombi kuti tiwedzere mvura yatinopomba pazuva. Imwe zvakare takaisa kurongwa hwekusustaina nekuita refurbish maballs edu munharaunda. Ndokwatakachanira mari yehurumende iyoyo.
Mumwe mugari wemuchinoi vageshe mhaka vati mashoko avamunangagwa akanaka, asi chinoshamisa ndechekuti havasi kuatedzera sezvo vasiri kuda kutaurirana navachamisa.
Vanofanira kuwirirana vachitauriranawo pamadambudziko ari munyika imomo, kuti vanhu vanofanira kuwirirana vachidzidzana vachinzwisisana pamaproblems aripo on the ground. Similari iwowo vakuru vachena ndo vanofanira kutori exemplary kumusoro ikoko, vachitaurirana vachiwirirana. Tisisi tiri pasi, ngatizongopedzisirawo hedu isusu tiri pasi.
Vamunangagwa vati nyaya yekuchenesa nharaunda yakanaka, asi vanhu vanofanirwa kutanga kuchenesa mudzimba nemwoyo yavo. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndine Ata Chiguriwa.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoti vanogara vakataura pamusoro pekuti munyika muve nenharurano kuitira kuti zviri kunetsa munyika zvigadziriswe. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Kuudza mwana kupedzisira, tanzwa kutotaura, kudoimba, kutopopota, kuti dei zvanzwika, kutodemonstrata. Makaona mademonstrations edanga achibhanwa, asi takutoronga futi mamwe maitiro kuti tirambe tichitaura nemutauriro unoita kuti nzwike. Tazvitaura kumainternational platforms, tazvitaura muno munyika, kutataura kumachurch, tataura kumagwedza akasiyana siyana kuti nyaya iyi inge isama kugadziriswa. Hapana chiri kunyatsobuda. Isu muonero wedu ndewokuti nyika kuti ibude munyanga dzamushore, muutapwa mairi, mumachakwi enhamo airi. Muchamutava nhava chaonekwa nemunhu wese. Panotongoda chete kubuda pachena kuti ngatipana nei mazano. Zvikomo zvinopanana mute, zvanza zvinogezana, moto unogokedzanwa, injere moto dzinogokedzanwa, kwete kungoita mbimbi ndoga zano ndoga akaonekwa nejira akasipisa jira masisi. Ndo zvati kutaura kuna Munangagwa.
Saka kutaura kunhu hapana kana chatichaitwa kuti paedze kuitwa nhaurirano. Hamuna kana nhumwa dzenyu dzamboenda kana kuti ivo vezanu PF vanombopera vatumira nhumwa? Zvinhu zvese zvakamira here pari zvino?
Aiwa, isusu tiri kutofamba, tiri kugadzirisa kuti tinge tine urongwa hwekuti vanhu vavange vachiclaima simba ravo ravakaratidza muna 2018 muna, nekuti vanhu vakavhotaka, vavhota vane zvavakavhotera, zvinofanira kuremekedzwa. Izvozvo kana zvisati zvaremekedzwa, nyika yedu haiende mberi. Takazvitaura, tichazvitaura zvakare, tine chishuwo chekuti nyika yedu ifambe chimbi chimbi. Asi haigoni kufamba chimbi chimbi munhema, haigoni kufamba chimbi chimbi muchibharo, haigoni kufamba chimbi chimbi mukubatana kumeso. Chinodikwa kubuda pachena nezvakasarudzwa nevanhu, tochiti handei mberi. Ndo zvatinofanira kutanga tagadzirisa naamunangagwa nevamwe vanotishanda navo, nei toona kuti tingaenda mberi sei. Izvi hazvisi zvinhu zvakakura zvatiri kukumbira, zvinhu zvidiki diki.
Takaonawo nhengo dzenyu dzeparamende dzichibuda muparamende. Idanho rebato here kana kuti vakangoitawo zvemugwedzi matsuru?
Isuka sekuona kwamakaita ndokuonawo kwandakaita, handiko kuparamende. Indiri mutungamiriri webato, asi chandoziva ndechekuti tine utungamiriri huriko kuparamende unoita zvinoenderana nemutemo kana kuti murayiro nezvisungo zvemusangano. Tiri bokaka, tiri mhuri. Chese chatinoita, tinoita nekusungana, kukanya urangano. Chinenge chakashata chakanaka totoronga. Sasi ndinodaira kuti maMP vanenge vachiita zvinhu zvavanenge vachiona zvinovandudza zvido zvevanomirira, nekuti maMP havangorimo mucheteka sevanhu vakangoti ma vachibva kwavakabva, vakatotumwa nevanhu. Saka kuratidza vatumwa vanoita zvavanenge vatumwa. Ndinodaira kuti zvavakaita vanenge vambonzwawo muvanhu kuti muri kuti chii, nekuti nyika yose iri kuti maitirwo ari kuitwa ndokuti vanhu vanongoya kuzongotaurirwa zvinhu, asi hapana nyaya chairi kugadziriswa.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vachitaura naBlessing Zulu weStudio 7 vari muHarare. Dare redzimhosva rarasa nhasi mhosva yanga ichipomerwa sachigaro weMDC Muzvare Tabhita Kumalo pamwe nevamwe vavo vatanhatu, richiti vanomwe ava vakaunzwa kudare zviri kunze kwemutemo. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare vati nashe tashaya vati paspe mtemo we Criminal Law Codification and Reform Act pane chikamu chinota ora pachena kuti munanenga asungwa nemhosva seyaipomerwa vanomwe ava anomiswa mberi kwedare chete kana muchichiswe hurumende apa mvumo yekuti nyaya iitongwe. Vatashaya vakomekedza kuti nyaya dzakadai hadzifanirwe kunzwa kudare pasina kutevedzerwa kwemutemo. Vati vanomwe ava vadzorerwe mari yavo yechibatiso vakatiwo kana muchuchisi achida kuzosimudzira nyaya iyi dare rinozodedza vanomwe ava nemasamanisi. Muchuchisi wenyaya iyi amai Memory Matare vatambira zvaturwa nemutongi wedare. Kwetare vanomwe ava va Godfrey Nyoni ava vaive vapachikumbiro chekuti dare rirase nyaya iyi vati zvaturwa mudare zvinoreva kuti vanomwe ava vave nerusununguko rwavo.
Koti yati vasungwa vana honorable Tavita Kumaro nevamwe vaende kumba inadhaweza vachauyi kuno kukoti havachapiwa madete kuti uya miswakati uya miswakati vakuenda kunotora mari yavo yebeiri havachaende kunoripota even kumapurisa nekuti ava vestate vati ivo vakutsva ka mvumo yokuti va prosecute case yacho because vakatanga zvese izvi vesina mvumo yacho. Section 34 yemutemo unobata nezvemhosva izvi unoti ngavatsvake mvumo yacho, so havana mvumo yacho vakatanga zvese izvi vesina.
Muzvare Kumalo vati zvaturwa nedare zvinobudisa pachena zvavanogara vachitaura sebato reMDC kuti nhengo dzavo dzinogara dzichisungwa nekumiswa mumatare nekuda kwezvinhu zvisina maturo.
Magistrate abuda nemashoko anonakidza audza hurumende kuti kusungwa kwedu nekuendesa kumatare hazvisi pamutemo. Saka mubvunzo watoda kubvunza ndewekuti isusu takasungwa tikagara muchitokisi tikaendeswa kukoti, achasungwa kuti sungira mahara ndiani? And ipapo futi zvakuratidza kuti hurumende yamunangagwa hairespekti mitemo yenyika. Chavanogona chete kushungurudza vana vemuZimbabwe kana vachema nezhara nekutambura kwatikuona panapa.
Muzvare Kumalo nevamwe vatanhatu ava vakasungwa muna Nyamavhuvhu vachipomerwa mhosva yekunyepa kana kushambadza mashoko anogona kukanganisa kugadzikana kwezvinhu munyika. Mune imwewo nyaya, mukuru wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries mudunhu reMateveland vaShepherd Chawira vati panofanirwa kutorwa matanho akasimba kuvakuru vakuru vehurumende vanoshandisa magetsi vasingabhadhare. Vachitaura neStudio 7 kumapeto emusangano weWater, Sanitation, Hygiene and Energy kana kuti Washen Mubulawayo, vachawira vati kupindira kwehurumende pakutarwa kwemutengo wemagetsi kunoita kuti ave mashoma sezvo achitengeswa nemutengo uri pasi.
Tariff prescribed by government nezera is not a competitive tariff. By the time you are not revising mitemo yavo already varikusupply power iyo vanenge vakutoita malosses. Izvi zvezvisaitori ne problem pairi because ma tariffs avanga vacharge ari sub economic. Havakwanisi kucover ma cost avo. Saka zvinofanira kuitwa nenguva iri padhuze, haikona nenguva iri kure.
Mukupeta nyaya dzemuguta reBulawayo, kambani ya National Railways of Zimbabwe yaramba mashoko ekuti yakambomisa kufambisa zvitima zvinotakura vanhu nekuda kwekurasikirwa nemari yakawanda pakuita izvi. Mutauriri wekambani yehurumende iyi Vanyasha Maravanyika vaudza Studio 7 parunare kuti chitima chinofamba pakati peBulawayo neHarare chakangotadza kufamba kwemazuva maviri chete nekuda kwezvaigadziriswa panjanji. Vati zvitima zvavo zvose zvave kufamba semazuva ose. Vanhu vakawanda vave kuona zviri nani kufamba nechitima pane mabhazi sezvo chitima chisingadhure. Mabhazi ari kudaidzira mari iri pakati pemadhora zana nemakumi maviri kusvika pamadhora zana nemakumi matanhatu kubva muBulawayo kuenda kuHarare, asi chitima chichiita madhora makumi maviri nematatu chete parwendo rumwe chete. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Nyanzvi munyaya dzekurwira kodzero dzevanhu muBotswana dziri kushorobodza zvikuru danho rehurumende yenyika iyi rekuda kudzosera nechisimba kuZimbabwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muhupoteri paDuki Refugee Camp. Nyanzvi idzi dzinoti kuita izvi kunotyora kodzero dzevapoteri ava. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Fungwa idzi dzino ya mushure mekunge zurumende ze Zimbabwe ne Botswana dzakabatana nesanganiro United Nations High Commission for Refugees kana kuti UNHCR dziri mubishire kugadzirira kudzosera zvizvarwa zveZimbabwe izvo zviri muupoteri kumusha kwazvo munguva pfupi iri kutevera. Gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kweBotswana vashokati vaudza Studio 7 kuti urongwa hwekudzosera zvizvarwa zveZimbabwe zvakanga zvakapotera muBotswana wapachinano chiri pamusoro.
We have engaged the Zimbabwe government.
Takataura nemakurukuta makuru ehurumende yeZimbabwe uye sangano reUNHCR rakaratidza chido chizere mukubatsira zvizvarwa zveZimbabwe kudzokera kumusha.
Nyanzvi munyadzi kodzero dzevanhu uye vari mudzidzisi wemitemo paUniversity of Botswana Dr. Tachilisa Balule vaudza Studio 7 kuti kudzosera vapoteri kuZimbabwe kuzvidzemera inochengetedza kodzero dzevapoteri.
If you are going to send in
Kana Botswana iri kudzosera zvizvarwa zveZimbabwe kodzero dzevanhu dzisati dzava kuremekedzwa inonga iri kutyora mitemo yenyika dzepasi rose.
Dr. Barule vati Zimbabwe iri kutadza kuchengetedza kodzero dzezvizvarwa zvayo izvo zviri kupa kuti nyika dzakaita seAmerica dzisabvise zvirango zvakatemerwa kuru vakuru muhurumende nemuzanu PF.
I believe that, you know, if the threat
ndoda kubvumira kuti dai hurumende yeZimbabwe yakamisa kushungurudza vanhu dai nyika dzakatemera vakuru vehurumende nevezanu PF dzeupfumi dzakabvisa zvirango izvi. Saka ndinobvuma kuti zvinhu hazvisati zvamira zvakanaka munyika.
Imwe nyanzvi munyadzi zvokuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu vasvipika igangaudze vanoti Botswana inofanirwa kutanga ita ongororo yekuti mirizhonga yakatizwa nevapoteri yakapera here kana kuti kwete.
Chii chakakonzera kuti Botswana itore marefugees time iyoyo? We go back to the list, we go back to the mandate of Botswana, we go back to the refugees laws that supported Botswana to take vanhu kuZimbabwe. Saka takaestablisha that we'll be able to establish now kuti that problem that was there yakasolvwa kuZimbabwe. Vairohwa vanhu, vairayiwa maactivists, it was say they had to accommodate on that basis.
Mukuru weUNHCR muBotswana vaAdrian Gupta vanoti upoteri hwezvizvarwa zveZimbabwe muBotswana hwakapera mugore ra2013 vachiti zvizvarwa izvi zvigere muBotswana nokuda kwetsitsi dzehurumende yeBotswana.
No, it is according to the law.
Urongwa huri kuitwa neBotswana hakuzi kutyora mutemo wevapoteri. Rangarira kuti upoteri hwezvizvarwa zveZimbabwe muBotswana hwakapera mugore ra2013.
Dhuku refugee camp ine vapoteri mazana matanhatu nemakumi mana vanobva kuZimbabwe, asi vazhinji vavo vari vatsigiri veMDC vakatiza mirizhonga yakaitika muna 2008. Iyo yakasiya nhengo dzeMDC dzinosvika mazana maviri dzaurayiwa uye vanhu vanodarika zviuru zvitatu vasisina pekugara mushure mekupisirwa dzimba dzavo pamwe nekutorerwa zvipfuyo zvavo nevatsigiri vezanu PF. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm. Musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzira yama neshamwari kuti dzitifarire.
Studio 7 yakaita hurukuro yekupedzisira nezuro manheru muHarare paurongwa hwayo yakabatana nemedia center wekunzwa pfungwa dzeveruzhinji pamamiriro akaita zvinhu munyika. Godwin Mangunja anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano uyu, mutevedzeri wasachigaro MDC inotungamirirwa naAdvocate Nelson Chamisa vaJob Scholar, vakati Zimbabwe yakatarisa nematambudziko munyaya dzematongerwo enyika, upfumi nenyaya dzesarudzo, uye zvinoda kuti vanhu, masangano ese zvematongerwo enyika, vedzisvondo nemasangano anoshanda akazvimirira vagare vaita nhaurirano dzine musoro. Vakati ivo seMDC vachaita zvose zvavanokwanisa kugadzirisa zvinhu, vachiti nhaurirano dziri kuitwa pari zvino hadzina maturo ose. Vasikala vakati bato ravo haricherechedzi vamunangagwa semutungamiri wenyika, nekudaro nyaya yesarudzo inofanira kugadziriswa kuti utongi hwemunhu anenge akunda musarudzo husapikiswe. Asi vamwe vakaita sava Steven Maimbere vakati havaoni sekuti nyaya yekupikisa utongo hwavamunangagwa ichashanda, nekuti ndivo vave kutonga.
Musi wa7 September wapfuura uno, vamunangagwa vakatara zuva iroro kuti kuitwe ma-by-elections. Munhu uya ari illegitimate. Takaona marallies akuitwa kuita ma-elections iwayo adaidzwa nemunhu ari illegitimate. Tibatsirei ipapo. Tibatsirei ipapo, asi dialogue yakanaka. But I think language which is legitimate there but dimwa, then we go forward nechine dialogue.
Asi vasikala vakati havagoni kuteerera vamunangagwa nekuti bato ravo haricherechedzi utongo hwavo.
Vabvunza mubvunzo wokunzi chinonzi legitimacy chii. Vamaambire, legitimacy inyaya yokuti pauri ipapo wakapapiwa here navanhu kana kuti wakazvipapa. Nyaya iripoto yokuti vamaambire, dai manga matiudza kuti no, vana vasikala nemi vana vachamisa zvamuri kuera kuzvitaura izvi. President varipo vakahwina namavhotsi akati kana nezeki, and even the constitutional court that said he is legitimate did not give us the figures kuti munangagwa wakawina namavhotsi mangani. All the elections from 1980 even amugabe airiga nyange naye akarana egaya, we have got figures. Can you tell us the figure yakahwina nayo vamunangagwa here?
Mutungamiriri weLead Amai Linda Masarira kaingidza vakati vanhu vanofanira kusiyana nenyaya yekupikisa utongo hwamunangagwa, votsvaga nzira dzekuti nyika ingafambire mberi sei.
Tinoona zvakare kuti mapato iwo tichienda kumberi kungava kukanzuro kana kuparliamend vanotadza kuwirirana pazvinhu zvekuvaka nyika ino nekugadzarisa mararamiro evanhu, nekuti vanenge vachiti kana zvisina kubva kubato kwedu hazviite, kana zvisina kubva kubato kwedu hazviite. Asi tichienda mberi tikatanga tagadzisa nyaya iyoyo yekuzvizvarwa zvemuno muZimbabwe zvogona kuzvimiririra, vachirwira kodzero dzavo, vachitaura kuti isu hatichada zvekuudzwa kuti ndezvemusangano wega kana musangano uyu, ngatimbotangei tagadzirisa nyika yedu, ndopati kufanwa kutanga kusvika sezvizvarwa zvemuno muZimbabwe.
Vakati vezvematongerwo enyika vanopikisana paruzhinji, asi vanobatana kunzvimbo dzakaita separamende kana vachinge vakurwira zvinhu zvakaita semotokari nemari dzemihoro. Pakave nekubvumirana pavatauri vese kuti vanhu vanofanira kushanda pamwe uye kuita nhaurirano dzinoita kuti nyika ifambire mberi. Iyi ndiyo hurukuro yekupedzisira yakaitwa neStudio 7 nemedia center mushure memisangano yakaitwa kuChinoyi, Masvingo, Gwanda, Lupani neVulawayo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona, nasi tanga tiri kutarisa nyaya yekuti vana chiremba vakuru musangano reSenior Hospital Doctors Association vatangawo kuramwa mabasa vachibatana navana chiremba vadiki vari musangano reZimbabwe Hospital Doctors Association, izvo zvasiya varwere vakawanda vari parumana nzombe.
Vana mukoma tinashe chidoko vari kuBeijing kuChina. Tete chinhu chinobata-bata kana mukada kuzvitarisisa. Chekutanga ndofunga munona maleaders edu aya. Iye zvino kuno kuChina ndoko kuna vachiwenga ndokwavari kurapwa. Zvinosvoresa zvikuru kunzwa kuti mukuru wenyika anonorapwa kunze kwenyika, asi munyika make maanogara macho riri dambudziko. Hurumende yedu iyi iri kukoniwa kubata masectors anopa upenyu.
Muri kutaura naSoko kuCape Town. Izvinezvo madoctors vakwanisa mwedzi vari pastrike
but avakunzwikwa zvichemo zvavo ofuita achifanira kunge achinzwikwa zvichemo zvavo nehurumende. Saka isu tiri kuti hurumende yedu ka iri kukuvadza isusu vanhu, haisi kukuvadza iwo pachavo kusaidi kwavo varinenge zvakavanakira, asi isusu vanhu tiri kukuvara. Izvozvi vanhu vari kufa muzvipatara, vanhu havasi kurapwa, asi hapana action iri kuitwa. Takamirira kuti tione, nekuti tinoona mune dzimwe nyika kana madoctors kana vanhu vari vanenge vachabata upenyu hwevanhu vakangoda kuti vastrike one day, mangwana vanofuma vagadzirisirwa zvinhu zvavo zvatonaka. Kosei Zimbabwe isiri kukwanisa kuti gadzirisirwo zvinhu zvedu kuti zvinake? Tatambudzika.
Tabeti kuZimbabwe, madoctor ari kutora makatsika madziro zvechokwadi, havasitomborapa zvechokwadi, vakutongotanga tapuwa mari dzedu, toti vanhu vazhinji vari kuchema. Pandambotiwo ndimbofamba hanguwo tose zvendogara padhuze nepapari renyato, ndango tichingofamba kutonawo mwana aya kutochema kuti seke nini ndichazosvikawo kupi mwana wangu achinzi haasi kurapwa. Svikawo madokita chapuwa mari vaitochema, mwana wakakuvara, but ingoti madokita vatisatina zvekuita, motongodzokera yenyu. Haaende unotongonzwa tsitsi kana uchibuda pachipatara, so wachifamba ita zvakaoma zvinorwadza. Haade hawo hurumende yangonzwo tsitsi yatongowawedzerawo mari kuzi upenyu hwevanhu wapa nguva yakaoma. Hapana munhu angakwanisa kuenda South Africa kana kuSingapore kana kuChina unorapa, mari hapana.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Caps United inoti haisi kubata mushowani Stars neruoko rwakapfawa apo zvikwata zviviri izvi zvichakweshana nemusi wesvondo. Michael Kariati anoti panyaya iyi.
Makepekepe ari kutya kuti kudherera mushowani Stars kunokwanisa kwasiya anaiwa maroto awo ekutora mukombe wekaso laga Premier Soccer League, uyezve nekuwana mukana wekumirira nyika mumakwikwi e2020 Cup Champions League, apo ari kusangana nemushowani yacho muTrojan Stadium nesvondo. Magreen Machine anoziva njodzi inokwanisa kuitika zvekuti haasi kutarisira pasi chikwata ichi, icho chiri muhondo yekurwira kuramba chiri muPremier Soccer League. Mumwe muteveri wemakepekepe vaDouglas nyika dzino vanoti havasi kutarisira mushowani Stars pasi sezvo chikwata chavo chakagadzirira zvakasimba mutambo uyu.
Mushowani inogona kuti vhiringidzira game iri, hatisi kuiterera asi isu takagadzirira kuti tihwine mutambo.
Caps United inofarira kukunda kuti irambe iri pamusoro petafura. Kukundwa kwayo kunopa mukana Chicken Inn kana FC Platinum yekuenda pamusoro pegungano iri. ZPC Kariba iyo iri kusangana neFC Platinum kuNyamunga Stadium mangwana ndiyo iri pachinhano chechina. Chicken Inn iri pamusha nechapungu mangwana zvekare. Dynamos iri pamusha Murufaro Stadium nesvondo neBlue Chips iyo iri kurwisa zvakasimba kuti ibve pazvikwata zvakatarisana nekubuda muPremier Soccer League. Asi mumwe mutsigiri weDynamos vanena nyakudzuka vanoti vari kushandisa kuve kwavo pamusha kukunda mumutambo uyu nekutora mapoints ese matatu.
Dynamos is going to win nesvondo because iri pa home advantage. Plus team yakasimba mazuva ano, tinowina zvakanyanya because hatina madraw, hatina malose.
Dynamos yasimuka zvikuru zvekuti yave pachinhano chechinomwe nemapoints makumi matatu nemana. Murairidzi wayo Tondera Indiraya anoti chinangwa chavo ndechekuramba vachikwira kusvikira vasvika pakurwira kutora mukombe wakakosha uyu.
Ticharamba tichishanda zvine simba kusimudzira patiri nhasi kuti tiende mberi, kuti tirambe tichingoenda mberi.
Vatsigiri veHighlanders vari kutarisira mamwe mashiripiti kubva kumurairidzi wavo mutsva Henrik Peter de Jong, apo vari kushanya muHarare kuzosangana neHerentals. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi: Mugovera Yadha vs Ngezi Platinum Stars, nesvondo Tier 1 vs Manika Diamonds, Wange vs Black Rhinos, Triangle vs Harare City. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chelive talk na 8 p.m. tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu muzvipatara. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu. Ini ndini Rachel Tone ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Standekile Mhlanga achikupai nhau dzendebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.